kwazwai muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki Youth Forum matinotarisa zvinoitwa nevechidiki muupenyu hwavo vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Svondo rinotaita rombo rakanaka kusangana navanzvadzi vedu Kerita Chawana Choga, Chief Errands Officer, CEO veTumakeri iri muHarare. Vanzvadzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa. Tinoda kutanga nekunzwa kuti Kerita uyu ndiani uyu tisati tanzwa zvakawanda wanda.
Ini zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Kerita Chawana Choga. Ndine makore 35 ekuberekwa, ndinogara muguta reHarare.
Tinonzwa kuti Tumakeri Tumakeri anenge achitumwa kupiko keri uyu?
Tumakeri ikambani yakatangwa mugore ratinogenda 2020 nekuburikidza kwekuti ndakanga ndaona kuti vanhu vari kumhiri kwemakungwa vanotambudzika kana vachida kuti zvinhu zviitwe kumba, zvakafanana nekuendesa vabereki vavo kuzvipatara, kutenderwa kwevabereki magrosari, kutorwa kumaairports, kuitwa mabasa akasiyana siyana avanenge vachida kuti aitwe kuno kumusha. Saka Tumakeri ndopatakaitanga tichida kuti tive ebridge kana kuti tive nzira yekubatsira avo vari kumhiri kwemakungwa.
Makazvifunga sei izvi kuona kuti apa pane mukana regai tipinde nepapa?
Tumakeri ndakanga ndine shamwari yangu nevamwe sisi vangu vari kuCanada, vaipotawo vachinditi kana pari paitei semugovera zviya, kuti kana ukaitawo mukana ndokumbirawo kuti uritirewo chakati nechakati ndezvekupawo mari yepeturo. Saka ndakazozvifunga musi ndakagara zvangu kuti asi kana vanhu tu ava kundikatotanga kuita business ndikaona vamwe tenu vakaita seivavavo hazvitofambi here, ndikaona chiraramiso muno muZimbabwe nekuti mabasa hakuna. Saka ndaitawo panguva yekutsvaga kuti chicha ndingaitawo kuti ndiwanewo kamari pasaiti.
Semusikana wechidiki ari kupindawo mubhizinisi, zvanga zvakakuomerai zvakadii kutanga Tumakeri?
Zvanga zvakatiomei nekuti mashandiro edu atinoita kuTumakeri kazhinji zhinji tinotanga tabhadharwa tisati taita basa. Saka nyaya dzekuvimbana idzi dzekuti munhu haazokwanisi kunge ane chivimbo chekuti ndikatumira mari yangu basa rinoitika rinozoitwa here, saka ndiwo mamwe handingatii zvinhinganidzo zvandakasangana nazvo zvekuti munhu anozenge aakuzeza kuti zvino ndikatumira $300 yangu musikana uyu akazenge ashayikwa nemari yangu ndinounganira kupi. Saka tingati panyaya dzekuvimbanapa ndiyo yaiva dambudziko guru patakatsvanga.
Saka pari zvino alright, iko pari zvino makura zvakadii, munodirivhara kupi zvamunodirivhara zvese izvi? Muringori muHarare chete here?
Pari zvino tiri muHarare. Pana inini nemadhiraivha maviri vanoshandisa zvemudhudhudhu. Tinoenda kwese kana tichinge tatumwa, takamboenda kuChivhu, takamboenda kuweza kunana Chinhuwei, kunana Dzingira. Zvese kunenge kuchingoda kuti munhu anenge atitumwa achida kuti tisvike, tinosvika. But pari zvino kunyanyanyanya tiri muguta guru reHarare.
Ndotarisawo kuti vamunoshandidzana navo tinokuonai zvikuru pamadandemutande apo pamasocial media, kumafacebook, kumainstagram uko. Vanoda kukuwanaiwo, vanoda kuTumakeri uyu, vanokuwanai kupi?
Tumakeri ndinowanikwa panhamba dzangu dzenetwani dzinoti 0717605397. Pafacebook tinowanikwa pakanzi Tumakeri, Facebook Tumakeri, Instagram Tumakeri. Tinoresponda kwese mamesejes iwayo akapinda. PaWhatsApp tiripo zvakare, tinobatsira pamanhamba iwayo nemadandemutande.
Aiwa, ndinokutendai vanzvadzi nenguva yamatipa yekutaurawo nemhuri yeZimbabwe. Tokushuvirai zvakanaka mubhizinesi renyu.
Tenki ndatenda.
Muri Zimbabwe mange makaterera kuchirongwa chere chidiki chesvondo rega rega chinotarisa zvinoitwa nechidiki veZimbabwe vari kusimudza mureza munzira dzakasiyana siyana. Nasi tangati nehurukuro naSisi Kerita Chawana Choga, Chief Errands Officer veTuma Keri iri muHarare. Ndokushuvirai hope dzakanaka, morara zvakanaka, tosangana zvakare svondo rinouya patichakupai zvakare chimwe chirongwa. Oh, ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndandakanganwa kuti ndinani.
I understand.
Ndinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chatanga tichikurukura naSisi Kerita Choga. Tinokutendai muri Zimbabwe kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi mumatanga tichikurukura naKerita Chawana Choga weTuma Keri vanoita zvekutuma zvinhu nekudirivhara magrocery, nekudirivhara matsamba nechipi nechipi chamungade kutumira nekubatsirwa nacho muguta reHarare. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.